Bhaibheri rinochinja upenyu. Ndaiva nehasha dzisingaiti. Yakataurwa naChristobal Dias. Gore rekuberekwa 1975. Nyika Mexico. Nhoroondo yeupenyu. Aiva nehasha dzisingaiti akambovharirwa mujeri. Mararamiro andaiita. Ndakaberekerwa muSan Juan Chancellito, taundi diki riri kuChiapas, kuMexico. Vabereki vangu ndeverudzi rwechiChowa rwakabva kudzinza revaMaya. Vabereki vangu vaiva nevana 12, uye ini ndaiva wechi5. Pandaiva mudiki, ini nevana vemumba medu taidzidziswa Bhaibheri nezvapupu zvaJehovha. Ndinozvidemba kuti handina kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri pandakanga ndichiri mudiki. Pandakanga ndava nemakore 13, ndakanga ndava kushandisa madrugs, uye ndaiva mbavha. Ndichiri pazera iroro, ndakabva pamba, uye ndakanga ndangova mombe yamashanga. Ndava nemakore 16, ndakatanga kushanda pane rimwe purazi rembanje. Ndakashanda ipapo kwerinenge gore. Mumwe musi ari manheru, pataitakura mbanje yakawanda chaizvo nebot, takarwiswa nevamwe varume vechikwata chaitengesawo madrugs, uye vakanga vakapakata zvombo. Vakatanga kupfuura kwataiva, uye ndakapukunyuka nekusvetukira murwizi, uye ndakazonobudira nechezasi kwerwizi rwacho. Ndakazotizira kuUnited States. Ndava ikoko, ndakaramba ndichiita zvekutengesa madrugs, uye izvi zvakandipinza mutsekwende. Ndava nemakore 19, ndakasungwa, ndikatongerwa kugara mujeri nemhosva yekuba uye kuedza kuuraya munhu. Ndiri mujeri, ndakabatana nechikwata chematsotsi ndichibva ndapara dzimwe mhosva dzekurwisana nevanhu. Izvi zvakaita kuti vakuru vakuru vepajeri vandiendese kune rimwe jeri raichengetedzwa zvakasimba remuLewisburg kuPennsylvania. Ndava ikoko, maitiro angu akabva atowedzera kuipa. Sezvo ndaiva nematatuu echimwe chikwata chematsotsi, ndakabva ndasvika ndichiona vamwe vanhu vemuchikwata ichocho vaiva nematatuu akafanana neangu, ndichibva ndabatana navo. Ndakanga ndava kugara ndichirwa nevanhu kupfuura zvandaimboita kare. Mumwe musi tiri muchivanze chejeri, takanetsana nechimwe chikwata chematsotsi, takaita setichaurayana, tichirovana netsvimbo dzebaseball nemasimbi ekujima. Magadhi akashandisa matiegas kuti amise kurwisana kwataiita. Vakuru vepajeri vakabva vandibvisa kwandakanga ndiri, vachibva vandiendesa muchitokisi chinoiswa vanhu vanenge vanetsa, vanokuvadza vamwe. Ndaingoerekana ndaviruka nehasha, uye ndaitaura zvinyadzi. Ndakanga ndisingatani kurova vanhu. Zvaitondinakidza. Kana ndikarova munhu, ndaisambozvidemba. Kuchinjwa kwakaitwa upenyu hwangu neBhaibheri. Ndaigara ndakavharirwa muchitokisi changu ndega zuva rese, saka ndakabva ndatanga kuverenga Bhaibheri kuti ndingowana chekuzvivaraidza nacho. Mumwe gadhi akazondipa bhuku rinonzi, unogona kurarama nokusingaperi muparadhiso pasi pano. Mashoko emuzasi anoti, bhuku iri rakabudiswa nezvapupu zvaJehovha, asi harichaprindwi. Iye zvino vava kushandisa bhuku rinonzi Bhaibheri rinombodzidzisei chaizvo pakudzidzisa vanhu Bhaibheri. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Pandaiverenga bhuku iri, ndakabva ndatanga kuyeuka zvinhu zvakawanda zvandakadzidza ndichiri mudiki pandaidzidziswa Bhaibheri nezvapupu. Ndakabva ndangoona kuti upenyu hwangu hwakanga hwava mumatope nenyaya yehasha. Ndakafungawo nezvevanhu vemumhuri medu. Sezvo handirazi dzangu mbiri dzainge dzava zvapupu zvaJehovha, ndakatanga kufunga kuti vachararama nokusingaperi. Saka ndakazvibvunza kuti, ko ini chii chinganditadzisawo? Zvakandipa simba rokuti ndide kuchinja. Asi ndaiziva kuti ndaitoda kubatsirwa kuti ndikwanise kuchinja. Saka chekutanga ndakanyengetera kuna Jehovha Mwari, uye ndakamuteterera kuti andibatsire. Ndakabva ndanyorera hofisi yebazi yezvapupu zvaJehovha yekuUnited States ndichikumbira kudzidziswa Bhaibheri. Hofisi yebazi yakaronga kuti ungano yakanga iri pedyo itaure neni. Panguva iyoyo, vanhu veukama ndivo chete vaibvumirwa kundishanyira. Saka chimwe chapupu chemuungano yacho chakatanga kundinyorera tsamba dzinokurudzira uye kunditumira mabhuku anotsanangura Bhaibheri. Zvese izvi zvakandipa simba rekuti ndichinje. Chisarudzo chakakura chandakaita chakandibatsira kwaiva kusiyana nechikwata chematsotsi chandainge ndashanda nacho kwemakore. Mukuru wechikwata ichi chematsotsi akanga ari muchitokisi chaiva pedyo nekwandaiva, saka ndakanotaura naye panguva yekumbotandara. Uye ndakamuudza kuti ndaida kuva mumwe wezvapupu zvaJehovha. Ndakashamisika paakandiudza kuti, kana zviri izvo zvauri kuda kuita, ita hako. Handingakurambidzi kuita nezvamwari. Asi kana uri kuzviitira kuti ungobva muchikwata, unoziva zvinozoitika. Makore maviri akazotevera, vashandi vepajeri racho vakaona kuchinja kwandaiita unhu hwangu. Izvi zvakaita kuti vatange kundinzwira tsitsi. Semuenzaniso, magadhi akanga asingashandisungi necheni paaindiperekedza kunogeza ndichibva muchitokisi changu. Mumwe gadhi akauya kwandiri achibva andikurudzira kuti ndirambe ndichichinja unhu hwangu. Vakuru vakuru vejeri vakatozondiendesa kune imwe kamba yainge isina magadhi akawanda yaiva pedyo nejeri guru randaimbova, uye ndiko kwandakapikira gore rangu rekupedzisira. Muna 2004, pashure pokunge ndapedza makore 10 ndiri mujeri, ndakasunungurwa ndokubva ndaendeswa kuMexico nebhazi revasungwa. Ndichangosvika kuMexico, ndakatsvaga paiva neimba yeumambo yezvapupu zvaJehovha. Musi wandakatanga kupinda musangano, ndainge ndakapfeka yunifomu yevasungwa, nekuti ndidzo dzega hembe dzaive nani pane dzandaiva nadzo. Pasinei nemapfekero andainge ndakaita, zvapupu zvakandigamuchira nemaoko maviri. Pandakaona rudo rwavo, ndakanyatsonzwa kuti ndaiva pakati pevakristu vechokwadi. Pamusangano iwoyo, vakuru veungano vakaronga kuti ndidzidziswe Bhaibheri zvakarongeka. Gore rakazotevera, musi wa 3 September 2005, ndakazobhabhatidzwa semumwe wezvapupu zvaJehovha. Muna January 2007, ndakatanga kuparidza kwemaawa 70 mwedzi wega wega ndichidzidzisa vamwe Bhaibheri. Muna 2011, ndakagraduata kuchikoro cheBhaibheri chehama dzisina kuroora, chava kunzi chikoro chevazivisi vemashoko oumambo. Chikoro ichi chakandibatsira chaizvo kuti ndinyatsoita mabasa angu nemazvo muungano. Muna 2013, ndakaroora Pila, mudzimai wandinoda. Anombondiwanzira achiti anoona sekuti ndinenge ndichimunyepera pandinomuudza mararamiro andaimboita. Handina kumbobvira ndadzokera kumararamiro andaimboita. Ini nemudzimai wangu tinoziva kuti zvandava iye zvino zvinoratidza kuti Bhaibheri rine simba rekuchinja vanhu. Kubatsirwa kwandakaita. Ndinonyatsoona kuti mashoko aJesu ari panaruka 19 verse 10 anoshanda kwandiri. Anoti, ndakauya kuzotsvaka nokuzoponesa zvakarasika. Handichanzi sekuti ndakarasika muupenyu. Uyezve, handichafambi ndichirova vanhu sezvandaimboita. Bhaibheri rakandibatsira kuti ndive nechinangwa muupenyu, ndigarisane navamwe zvakanaka, uye chinonyanya kukosha ndechekuti rakandibatsira kuva neushamwari hwepedyo nemusiki wangu, Jehovha.